United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave churu chine mazana mana ane gumi nevana 1414. Nyanzvi dzezveutano dzovhunza nhoroondo yekushanda kwenhomba yeSinopharm yakabva kuChina. Vanozviitira mabasa emaoko vokumbira rubatsiro rwezvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevana 1414, zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 543. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 35,315. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu ane mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevapfumbamwe 30,979. Zvichakadaro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kubayiwa kwenhomba yekuzvidzivirira COVID-19 yakabva kuChina nemuvhuro kuri kutanga munyika yose nemusi wechina 18 kukadzi 2021. Amai Mutsvangwa vakativo kugoverwa kwenhomba iyi kuchatevera urongwa hwemagoverwo hwagara huripo nechakare. Hurumende yeZimbabwe neChina dzakazivisa nemuvhuro kuti nhomba iyi inoshanda sezvinotarisirwa, dzichiti veruzhinji havafanirwe kutya kuishandisa. Asi dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti hapana umbowo hunoratidza kuti nhomba iyi inokwanisa kudzivirira utachiwana hutsva hunonzi hwakawanikwa kuSouth Africa. Dare remakurukota rakazivisa nezuro kuti utachiwana hwekuSouth Africa hwave munyika, uye ndihwo hune chekuita nezvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvevanhu vari kubatwa neCovid-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti kubayiwa kwevanhu nhomba iyi kwakanaka chose, asi vanhu vanofanirwa kubayiwa nemushonga unozivikanwa kuti unoshanda zvakadii. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kubayiwa kwevanhu vachidzivirira chirwere cheCovid-19 kwakanaka chose, zvunhu zvinotambirwa. Asi kana vanhu vachibayiwa, vanopana kubayiwa nemushonga unenge uchionekwa kuti mushonga wakanaka usingakonzeri zvimwe zvirwere kana kukanganisa vanhu vasina COVID. Chinhu chandinoda kuti ndinyase kunzwisisa ndekuti mushonga uri kuda kushandiswa nehurumende uyu wakatestiwa kupi? China nekuti iye zvino mishonga yatiri kuziva yakatestwa mushonga Oxford mushonga Pfizer mushonga weRussia ikaitwa mapeer reviewed iri kunopiwa vanhu wekuChina uyu uri kuda kubayiwa vanhu wakaitwa peer reviewed nani hatina kumbomuona munomu uchishandiswa saka hurumende inofanira kuchenjerera zvainoshandisa pavanhu
iyo zvamuri kutaura zvekuitwa peer reviewed izvi Dr. Nyashano zvakakosha zvakadini
kuve peer reviewed kwemishonga kwakanaka zvikuru nekuti kunoratidza kuti mushonga uyu uri safe ukatorwa nevanhu peer review inoitwa nevamwe vanhu vasina kuve varimo pamaita matrials enyu marandomized controlled trials enyu pamakamaita havanga vasipo vanhu nyanzvi dziri kuti chunhu ichi chinoshanda here saka chikange chashanda chikaonekwa kuti chinoshanda nedzimwe nyanzvi dzisiri kutarisa mushonga uyu dzichiti ndewedu toda kuti ushande toziva kuti zviri safe pane vanhu saka kana chinhu chaitwa peer reviewed chinoratidza kuti chine safety iye zvino chandiri kuona ndechekuti mishonga isiri peer reviewed mishonga iri kutotraiwa nevanhu
taonawo iyo dare remakurukota recabinet richizivisawo pamusoro peongororo yanga ichiitwa yekuona kuti utachiwana hwevari kuti South African variant wati hwave munyika here tanzwa uchitaura kuti utachiwana ihwohwo hwave munyika munoti neongororo iyoyi
ongororo iyi inotoratidza kuti muzimbabwe matoshata ende hurumende zvayaifanira kuita dai yatotenga mushonga wepfizer dai yatotenga mushonga weoxford uya wakatopuruviwa kuti vabaye vanhu mamirire aita zvinhu kana 61% yemacovid ari kuitika muzimbabwe ave variant yekusouth africa iri so violent iyaya it means that vanhu vemuzimbabwe they are in danger ka vanhu vanofanira kunge vaakutopiwa mushonga kana kuti atinoti mavaccine akatraiwa and tested ane safety hakuna chinhu chinotsvakwa pavaccine sensitivity yevanhu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Matthew Nyashanu vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbone Malaya vanoti vari kukumbira hurumende makanzuru nemasangano akazvimirira oga kuti avabatsire nezvikwanisiro kuitira kuti vakwanise kutanga basa pasina kutyira kutapurirwa chirwere checovid-19 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nemuvhuro kuti vanozviitira mabasa avo emaoko vatange kushanda asi vachitevedzera kuridziro yeWorld Health Organization yokuti vageze maoko kupfeka mamask kugara kure nakure nezvimwe sangano rinopa rubatsiro reOxfam richitsigirwa neUnited Nations Development Program rakatobatsira kugadzira musika wevarimi wembare Farmers Market muHarare uyo wakaiswa mvura zvimbuzi nezvimwe zvakakosha mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMalaya akatanga nekuvabvunza kuti vari kumbowana here rubatsiro kubva kune masangano anoshanda akazvimirira
chokwadi tiri kutoedza nepatinokwanisa izvi ibasa ratakatotanga kubvira gore rakapera takawanisa zvokushandisa masanitizer mamaski tikatobatsirana nemamwe makanzuro kufefeta nzvimbo dzinoshandira vanhu kuti dzive dzinzvimbo dzine utano saka mushishi ratitori mugore rino tiri kutotsvaga kekare iwayo masanitizer nemamask nemamwe anonzi mawashing buckets kudzimwe nzvimbo takatobatsirana nemalocal authority tikatoisa kuitira kuti vanhu vakwanise kushanda uye tikuedza kurukuruwo nemalocal authority kuti misika inoshandira vanhu nedzimwe nzvimbo dzakasiyana dzinoshandira vanhu pave panoiswa mukana wokuti vanhu vakwanise kuchengetedza kana kuremekedza nhau yesocial distancing
ko zvii zvamuri kuedzawo kuita mukushanda nehurumende
takanyorawo gwaro kuhurumende tichiedza kukumbira kuti tive nehukama neministry yepublic service labour and social warfare nekuti ndiyo inoitawo zviri maringe nesocial warfare yevanhu kuti tibatsirane kuti hurumende ive nechidanhoro chainotora kuvanhu vayo vemunyika mayo asi chimwe chatukuedza kutowedzera kusimbisa tikumbira kuhurumende inyaya yekuti especially nyaya yemamask yakutofanira kutova basa rekuti hurumende ikwanise kuti nyika yose ikwanise kuwana mamask pachena.
Zvakamboitika here izvi uye zvingakwanisika here vamalaya tichionawo kuti hurumende inenge iri kutiwo yakaomerwa?
Takaona panguva yeHIV and AIDS pakazoitwa basa rakakura rekuti nzvimbo dzakanasiyana siyana dzinosangana vanhu panoiswawo zvokuti vanhu vararame like makondomu kuti vanhu vazvidzivirire pavanenge vari panzvimbo. Saka ndozvati kuda kuedza kutiwo hurumende iite kuisa mamaski panzvimbo dzakasiyana siyana kuti mumwe nemumwe awanikwe asina chikonzero chinomutadzisa kupfeka maski.
Tombotarisa kuti manga makutosvika gore muchinzi musaende kumabasa. Mungati zvinhu zvakamira sei kunhengo dzenyu pari zvino?
Nyaya yelockdown muZimbabwe idambudziko rashungurudza vanhu vazhinji, kwete vazhinji, vanhu vese vanoita basa remaoko, nekuti pekushandira pose pavo panga pakavharwa panguva ino kubvira gore rakapera muna March kusvika pare zvino tamuna 2021 takutosvika pakati paFebruary, vanhu vachiri ngori kurarama upenyu hweunjake njake nekuti mukana wokuti vashande wakavharwa. Saka zuva 15 February mukuru wenyika President Edi Mnangagwa vakapa chiziviso chekuti lockdown iri kuwedzerwa kweimwe mamwe masvondo maviri. Chatingangoda kutaura nekuda kwechiziviso ichi ndechekuti padonzvo ravo rechigumi nerimwe vakazotaura vakati vanhu vemabasa emaoko tichavapa mukana wekuti vashande mamakets kana vachinge vachitevedzera zviga zvinotaurwa nevakuru vakuru vezveutano pasi rose inova World Health Organization.
Munyori mukuru werimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti nyika dzakavakidzana dzinofanirwa kushanda pamwe chete mukurwisa chirwere cheCOVID-19 kuitira kuti pasave nekusiyana kwemitemo inofanirwa kunge ichitevedzwa. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwemiganhu yeSouth Africa nedzimwe nyika panguva iyo Zimbabwe yakawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba ichityira kupararira kweCOVID-19. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewamazvinga vanoti nyika dzakavakidzana dzinofanira kushanda pamwe chete mukurwisa COVID-19 kwete kuti nyika imwe neimwe iite zvainoda iri yega. VaMavhinga vanoti kana nyika idzi dzikaita mushandira pamwe zvinoita nyore mukutevedzwa kwemitemo inobata vanhu vanenge vachipinda mune imwe nyika. VaMavhinga vanotiwo vanotarisira kuti Zimbabwe ichabatsira vanhu vari kunetseka nenzara vari mudzimba munguva yokuvharwa kwenyika sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezvemagariro akanaka evanhu vaPaul Mavhima vakazivisa kuti hurumende ichabatsira vanozviitira mabasa emaoko kunyange hazvo vanhu ava vari kuti rubatsiro rwacho ruri kunonoka kusvika kwavari.
Bhodha reZimbabwe neSouth Africa Beit Bridge rinova bhodha rinonyanyisa kuwanda vanhu munyika yese yeSouth Africa. Vanhu vava kufamba asi kuredzura hombe iri kubva kuutungamiri nemakurukota ekuSouth Africa ndeyekuti vanhu vasashandisa masetifiketi eCOVID-19 ekunyepera ekutora pasi pemuti, nekuti anenge abatwa aine COVID-19 setifiketi isiri iyo inenge ichiratidza kuti chidhura chakatorwa pasi pemuti, munhu iyeye anozorambidzwa kupinda muSouth Africa kwemakore anodarika mashanu uyezvewo hazvina kujeka kuti kudivi reZimbabwe nyika yaramba yakavhara kufamba kwevanhu kwedzimwe svondo mbiri zvichireva kuti vanhu havasi kutendedzwa kuyambuka maprovinzi akasiyana kana kufamba pakati maguta akasiyana. Izvi hatisi kunzwisisa kuti zvicharevei pane vanenge vachifamba vachibva kuSouth Africa, asi pari zvino vanhu vari kufamba vachiyambuka paBeit Bridge border pasina matambudziko.
Mataura kuti South Africa yazarura border panguva iyo Zimbabwe yapamidzira dzimwe svondo mbiri. Izvi zvichabatsira sei mukurwisa COVID-19 uye pane zvimwe zvazvichakanganisa here?
Kurwisa chirwere cheCOVID-19 kunoda kuti nyika dzakasiyana dzibate pamwe chete kunyaya dzinodyidzana, nekuti iko zvino zvaitwa neZimbabwe zvekuwedzera nesvondo mbiri kuvharwa kwekuti vanhu vasafamba pakati pemaguta kana kuti pakati pematunhu nematunhu. Asi mhiri kwaLimpopo kuSouth Africa, South Africa yazarura mabhodha kuti vanhu vachitanga kufamba. Izvi zvinounza kuvhiringika kwezvinhu kunoita kuti basa risafambe zvakanaka, nekuti nerimwe divi Zimbabwe inenge ichiti takavhara, asi rimwe nerimwe divi South Africa ichiti tavhura. Zvaidai kuti dei South Africa neZimbabwe vatungamiri vakataurirana vakaonesana kuti vaite chinhu chimwe chete chinobatika kuita muonera pamwe kuderedza denda reCOVID-19. Zvisinei, iko zvino vanhu ngavarambe vachirangarira kuti kuvhurwa kwaitwa mabhodha kuSouth Africa hazvireve kuti denda rapera. Uyezve pavanenge vachifamba ngavarambe vachitevedza mitemo yakatarwa yekuita kuti chirwere chisapararira cheCOVID-19, nekuti chiriko zvachose. KuZimbabwewo kuvhara kwavakaita, ngavarambe vachicherechedza kuti vasaomesera vanhu. Kune vaya vanoda rubatsiro, hurumende ngaibatsire vanhu vanoda chikafu vari muDzimba. Kune vamwe vasina zvikwanisiro vanoshaya, hurumende yeZimbabwe ngaivacherechedze vanhu ivavo, ivapewo rubatsiro, nekuti vanhu vazhinji vari kufa nenzara vari muDzimba nekuda kwekuti kune lockdown. Chikuru chatinoda kukurudzira ndechekuti vanhu vangorangarira kuti hongu South Africa yatepfenyura nekurerutsa mafambiro, asi hazvireve kuti dambudziko reCOVID-19 rapera.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch chamembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko, kanzuri yeguta reBulawayo yazivisa kuti kusvika kupera kwemwedzi unouya, vagari veguta iri vachange vachiwana mvura kwemazuva mana pasvondo, ichiti guta iri riri mugwara rekugadzirisa zvinhu kuti vanhu vawane mvura yakakwana mazuva ose. Vanhu vanopfuura mamiriyoni zana nemakumi mashanu muAmerica vari mukati mechando chisati chamboonekwa munzvimbo dzeAmerica idzi kubva kumahombekombe egungwa reGulf of Mexico kusvika kumuganhu neCanada. Chando ichi chinonzi chauraya vanhu gumi nevanomwe muAmerica, uye chiri kunyanya kubata matunhu ekuchamhembe kweAmerica zvichikwidza kumusoro uye nechapakati penyika. Dunhu reTexas ndiro rinonzi riri kunyanya kuvhiringwa nechando chinonzi chiri kukonzera tsauna dzakawanda mumigwagwa. Vanoona nezvamamiriro ekunze vanoti chando chiri mudunhu reTexas hachisati chamboonekwa kwemakore makumi matatu nemaviri. Vanhu vanoita mamiriyoni mana vakazviringwa nechando ichi, uye mamiriyoni maviri nechidimbu havana magetsi mudzimba dzavo. Chizvarwa cheZimbabwe vaPromise Sunday avo vanogara kuSouth Carolina vanoti chando ichi chiri kufamba chakananga kumaodzanyemba, nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweAmerica, uko chiri kukonzera matambudziko makuru kuvanhu vari mumatunhu aya.
Kwatiri kunoku isu kiri kunonzi kuSouth Carolina panzvimbo dzakanasana Myrtle Beach ndopatiri mausiku anhasi kwaita dutu mpengo awano ja matonedo. Matonedo zaitika kuma 2 AM pakate usiku are atakura matenga ya zimba zakati wande ni maofisi. Area ya kiri kuno panuzi pa Oak Island hapo. Ya paraza maofisi. Yadu paraza ofisi nyowani ya ndaga nchima na kupinda ingine business rangu. Mashondo mahiraru kutira tatoka unawona hizo soda achato kwa sabinda kuna kuti majenga ima ofisi wose wawo akataku kwa nizuru manevu kumachuzi makusea neto nedu ya kashika kondo weta yata wana ukuno kwa chiri
pamsoro pe mangwe matunu kuti akamira sei
kutu kunana Texas ukoko kune chando chakato nyanya sukizi mwenji mbotati zambu wana snow makore aga wanda watu kunga naswa shutuwezo mapicha chando ilando watu kuna pasizo kutu kuna dole snow asi njimbo zangeza zaona snow kumakore aga wandi za kwa shu asi parish kwa watu ripaka tipe snow
chino konze la chando ichi
vaneru zio neze mafambire weta ya vano taroti pani mepo ze mwando zirugishu mga kwa mga uko Mexico taka nanga kwenda ku north north east nondi hizo ndo zirugu nze za chando chaka nyanya I think it's no indira naone kuti mepo zirugu zi kwa mkungwa zaba mkungwa taka tonora ere taka mkwa mkungwa taka tonora zinoti pa zinoshika kumulendi zinoba zawe zira makula temperature zoko nze uti mbe kune chando chaka nyanya doma nzikiru andru kushito nyangu zonzo ndisiri ndisi na fundo ya kanyanya yesu weta isas doma nzikiru andru nojita
abo bangi bari kishwaro wa Zimbabwe vanogara mudunure South Carolina va promisande vari parunare ne Studio 7 kwekare ku North Carolina. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitorera mega zvamunofunga.
Ndora ndiko junga kuno kushamba tichangofatiri vanhu vakasaririra. Tichafatiri vanhu vakasaririra kuna kana chinofamba vatinovhotera vanongotifunga chete kana yanguva yemavhoti. Iko zvino MP weshamba haana kana zvaari kutiitira. Anongo senzero ne hama dzake kumaini kwake kumiru isi tichitambira nenzara asikana yanguva yemaelections vanenge vakuti mayouth vachitikanganisa kuita zvatinenge pfungwa dzatio tichida kuita dzekuchinja zvinhu vanhu vari kushamba madhidzorero mashure tichangofatire marombe navana busha vanhu vari kutipedzera nguva vari maMP vasina zvavari kuita vachiona mhuri dzavo chete ndo dzinokwanisa kudya vamwe vese vachitambudzika.
Ya makadi pa Studio 7 makuita choko muhumwe pama audio futi makuita corruption aiwa tisiyane nechoko muhumwe ingoridzai ma audio yemunhu wese anenge angouya ikoko kwete kuti munosarudza moridza yehama dzenyu kana ishamwari dzenyu hazvina kumbonaka izvozvo baba hazvina kumbonaka tirivatsigire Studio 7 but manje zvamunotiita izvi manje tinoora mwoyo manje ndatenda zvangu ndatsamwiswa nenyaya yelockdown nevaruma ava vati
aiwa kuno kustudio 7 tinoshandisa maaudio semauyiro aanoita kwete zveukama kana kuti zveusawira. Tinogara tichikukurudzirai kuti mutumire maaudio mapfupi uye anonzwikwa kwete kutaurira pasi pasi. Tinogarawo tichikukumbirai kuti musatumira maaudio okutuka vamwe. Tinotambira maaudio akawanda kuno kustudio 7 ndosaka tichigara tichikukurudzirai kuti musaore mwoyo kana audio yenyu isina kubudiswa pamhepo asi kuti murambe muchitumira. Nhasi maonaka audio yenyu yabudawo pamhepo.
Makadi iko vashamarari vese vestudio 7 Jonga Wande Namave ndinoti makadi ini ndini ndinoitwa vamadhodha South Africa pa Pretoria. Ndaida kumbobvunzawo zvenyaya yandakanzwa ichipomerwa Douglas Monzora yekunzi ari kunzi akaba mari yepati akakambena nayo asi nyaya yekupera kwayo handina kuzonzwe zvakafamba sei pamwe ingadai yakandijambawo zvangu ndinokumbirawo ndimbozoti nyaya iyo yakamboti tongerwei zviya ibatsireiwo kana paina neruzivo nenyaya iyoyo yakapera sei
mangwanana akanaka vana jonga kandimiri vana blessed zulu nevamwe vose ndiri kuda kutaura pamusoro pechirongwa chekubaya mushonga wenhomba wapinda muzimbabwe zvakanaka chose kuti mushonga ubayiwe asi kune dzimwe nyika dzakatikurirei sedzakaita vana america taiona vatungamiriri venyika vachitanga kubayiwa saka dei zvangoitiwawo meduwo taona kuti vanhu vabayiwe vakasununguka kana vatungamiriri venyika vakatanga kubayiwawo tichiona tose vanhu vese tinogona kubayiwa takasununguka ndini zvangu dvd ndiri pasouth africa papapa ndinoti musere zvakanaka
muri seise apo timurese restudio 7 ndoda kutenda vana mukoma tanonoka hwande mose navana mukoma blessing zulu navana jonda kandimire ndoda kutendai nevandasiya nebasa guru ramunobata kutizivisa zvinoitika munyika ndinoti mwari ngaakuwedzerei makore mazhinji ekurarama panyika uye mwari avandudze kushanda kwamunoita ndiclevha chokuda uri kureketa uyu ndichikwadzisawo vose vanondiziva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
Muimbi wemimhanzi yedancehall ane mukurumbira Soulja Love Ashaya. Soulja Love uyo ange aine makore makumi matatu nerimwe anonzi akashayikira pachipatara chembuya Dokas nemusi wechipiri manheru Soulja Love akaimba nziyo dzakawanda dzinosanganisira ndini uya uya tanga tasuwa bhawa nedzimwe ngatinzwei kamwe kambo kake pamamunya ipapo Pamamonya ipapo kambo kanobva kuna Soulja Love. Tinoti zorora hako murugare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi nevana 1414 nyanzvi dzezveutano dzobvunza nhoroondo yekushanda kwenhomba yesinopam yakabva kuchina vanozviitira mabasa emaoko vokumbira rubatsiro rwezvikwanisiro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka